Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 15/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishaikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva.
Vanhu makumi mashanu nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kumatare kanzuro yavo hurumende nemakambani anochera goridhe muguta iri vachiti izvi zvimiswe.
Mirishonga iri kuitika kusouth Africa inotikonzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimpota kubva kusouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekudurban zvichiuya kuZimbabwe. Endi kudurban kunowa ndiko kune mirishonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mirishonga iri kuitika musouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu zviuru zvitatu nezana negumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya munyika mave nevanhu zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri kana kuti 2,332 vafa nechirwere ichi, uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru makumi manomwe nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nemumwe chete kana kuti 76,381. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nezvisere nemazana manomwe nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 988,746. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Tichiri panyaya iyi, vana chiremba navana mukoti vanoti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka muzvipatara nemakirinika sezvo uwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya zuva nezuva. Vachitaura nemusi wechipiri mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuedza kutsvaga zvikwanisiro uye vamwe vashandi vemuzvipatara kuti vabatsire, vachitendawo kuti huwandu hwevanhu vari kurwara neCOVID-19 vachida kupinda muzvipatara hwawedzera zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nekupararira kwemhando yeCOVID-19 inonzi Delta variant, iyo inotapuriranwa zviri nyore uye ichiuraya nenguva pfupi pfupi. Mhando iyi yakatanga kuonekwa kuIndia muna Gumiguru gore rapera. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 24,996 ndovari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Asi pavanhu ava kusvika musi wechipiri vanhu mazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 883 ndovainge vari muzvipatara. Asi bazi rezveutano rinoti zvimwe zvipatara zvakaita seInyati kumasvingo nezvipatara zvekumateveleland North neMidlands zvanga zvisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara vari muzvipatara. Vamwe vana chiremba vaudzawo Studio 7 kuti kuvulawayo kuwana mweya wekubatsira kufema kuri kumbonetsa zvopakuti zvinhu zviome zvakanyanya vamwe vachirasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya yemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Kukwira kuri kuita macases eCOVID-19 muno munyika idambudziko guru, idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona macases achiwanda, tiri kuona tichishayikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva. Endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vanonga vakatarisana nazvo. Vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara, vanoenda kuzvipatara, vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara.
Zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara?
Tinokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe ngatipfekei mamaski, ngatiite social distancing, ngatizamei kusafamba-famba, ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri necessary nekuti COVID-19 irimo.
Asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here?
Vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19. Uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika. Pari zvinezvi tiri kuona vana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari, vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira. Tiri kuona vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana, tingati maPPEs muzvipatara.
Ko, panyaya yezvekufambisa zvakamira sei?
Toona vana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo. Vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazupko, vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendesa kudzimba. Vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara vachishandisa zvimbuzi, vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu. Endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital. Saka vana mukoti psychologically vari affected.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vaendesa kanzuro yavo bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Copy kumatare edzimosva vachikumbira dare kuti rimise mabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematange emvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rasvitsa chikumbiro chechimbi chimbi mudare repamusoro richimirirwa navaphilip Shumba. Vashumba vaudza Studio 7 kuti kunze kwekukanganisa dzimba nekugara zvakanaka kwevagari, vacheri ava vari kuchera pasi pematangi emvura nekudaro arigona kuondomoka kukaita mafashamu vanhu vakarasikirwa neupenyu mumusha uri pedyo. Vashumba vatizve pamusoro pezvo makambani mashanu aya anoti Lions Mining Syndicate, Lions 2, Brosro, Edwards pamwe neGreat Zimbabwe Mining Syndicates ari kushandisa mishonga yakaipa inogona kuuraya vanhu ikapinda mumatangi emvura.
Ndizvo chaizvo kuti tisu magweta evagari vesangano remura taindisa nyaya kudare redzimhosva dare guru rehigh court apo tiri kumhangarira vari kuita zvekuchera zvichekwa kugomo reTarget Copy pamwe chetevo nekanzuro yemasvingo pamwe chete zvakare nebazi rinoona nezvezvichekwa. Nyaya yataindisa ndeyekuti makambani anoita mashanu amiswe chera zvichekwa zvavari kuchera mugomo imomo. Nenyaya yekuti pavari kuitira padhuze nematanga emvura inomwiwa nevagari vose vemasvingo.
Vashumba vaendesa kanzuri kumatare nekuti ndiyo yakapa mvumo makambani a. Vatiwo hurumende yaendeswa kumatare nekuti ndiyo yakapa maresinesi ekuti makambani aya aite basa rawo mumusha wevagari veTarget Copy pamwe chete neHillside. Meya weguta reMasvingo Vakoni Maboke vati havasati vagamuchira mapepa abva kudare, asi vati chiro paachasvika maoko avo havasi kuzopikisa kudare nekuti vakazoona kuti zviri kuitwa nemakambani aya zvinokanganisa vagari nematangi avo emvura.
Hatisati tawana mapepa, kudai vanoti sevhani mapepa vari munzira kuya nawo, saka komendi yangu ichange iri limited. Asi chandinongoda kukurudzira ndechekuti kana vemura vakwidza nyaya yekumatare vachiti vanoda kumisa vanhu vari kuchera pamatangi apo, isu seguta hatina dambudziko nazvo, nokuti pacheduoni isu tiri kutozama kuti dai vanhu vabva ipapo. Even maconsent atatu anga akambopiwa nekanzuro akatowithdrawa, saka kureva kuvapo kwavo kune kuri illegal.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru webazi rezvicherwa mumasvingo vamashawo muzira, avo vatambira mapepa ekudare varamba kutaura nestudio 7 vachiti tibate munyori mubazi ravo kuHarare sezvo vasingabvumidzi kutaura nevatore venhau.
Manje inini handisiauthorize kutaura nemedia. Mutamene zaita ndoo spokesperson veministry ndoanokwanisa kuishuwa ini statement
kutemedia. Munyori mubazi rezvicherwa vaOnesimo Moyo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mibvunzo yatatumira. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura Muzvare Rumbidzai Magurupira vati vanotarisira kuti dare richapa mutongo unomisa mabasa ekucherwa kwegoridhe munzvimbo dzinogara vanhu.
Isusu semura tiri kutarisira kuti avo vari kuita mining mugomo iri vamiswe, nokuti mining yavari kuita iri kuafekta dzimba dzedu, macracks ari kuitika kudzimba, zvakare taakutyirawo utano hwedu nokuti mvura yatiri kunwa tese guta rese reMasvingo mareservoir tanks acho ari located mugomo iroro. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kotiwo ichatipawo mutongo unorerekerawo kuzvido zvatiinazvo kuitira kuti upenyu hwedu hunge hwakachengetedzeka, tisagare tichitya kuti chero musi mvura ingadhirika kana dzimba dzedu dzingauputsika.
Nyaya iyi inotarisirwa kunzvipuka mudare kana vamhangariro vakapikisa zviri kudiwa nevagari mukati memazuva gumi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Tobacco Industries Marketing Board inoti mwaka wekutengesa fodya wakabudirira gore rino zvisinei kuti kwaive nedenda reCOVID-19. Asi varimi vanoti havasi kufara sezvo vasina kuona kukosha kwefodya yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Achitaura neStudio 7, mushure mekuvharwa kwemisika yefodya, mukuru weTIMB vaMinwell Good vati zvange zvakaoma kutengesa fodya panguva yeCOVID-19. Vati vakarasikirwa nevarimi, vatengi vefodya nevamwe vanoshanda muindustry, asi vakati mwaka wakafamba zvakanaka chose.
Mwaka uyu wanga wakanaka kupfuura wapfuura pakuti average price yedu yefodya yanga yakakwira by almost 13%, zvichiratidza izvo kuti tanga tine season yakanaka, yakanaya mvura yakanaka, ende tobhako yedu quality yanga yakakwirira kudarika gore rapfuura.
Vatiwo denda iri rakavavhura meso vachiti rakaita kuti vavhure misika yekutengesa fodya kunzvimbo dzakaita seKaroi neMarondera, uko vati kwakatengwa zvikamu makumana nechimwe zvefodya yese gore rino. Asi varimi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemitengo yefodya, mabatirwo avaiitwa kumusika nezvimwe. Mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti anogona kusarima fodya nekuti haasi kugutsikana nemabatirwo aakaitwa.
Tiri kutorima nzungu dzaitiwa nani pane kurima fodya, ndazvidemba kuda ndakarima nzungu nechibage. Izvi zvisi useless izvi. Ndosaka tichiona vazhinji vanenge varima fodya chiti hatikuadhimai, vanenge aita rombe maresi yaminywa nerepu nekombiyuta mhago rikuwerenga agonokuweka.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Paul Zakaria vati chokwadi kuti varimi vakatarisa nematambudziko akawanda anosanganisira kutorerwa foja yavo nemakoronyera aiva pamari shomanana achizonotengesa foja iyi kumisika nemari yepamusoro. VaZakaria vatiwo rimwe dambudziko guru rakatarisana nevarimi nderekuti vaya vanobatsirwa nemakambani nezvekurimisa kana kuti contract farming havana chavanobora sezvo vachizobatirwa mari yakawanda kana kupetwa kaviri pane mitengo yezvinhu zvavanenge vapiwa.
Kucontract farming kwatonetsa kare nenyaya yekuti makontrakta kana vakutora mari dzemainputs avakakupai sagarese refertilizer raiita kana $30 open market unoribhadhara rava kuma $50. Saka haisiri iyo yatingakurudzira, tofanira kuva ne good mix yefree tobacco kana tobacco iri kurima mari dzinonotsvagwa kubva mumabhengi kwoitawo yemunoinda yemakontrakta. Ikoko kumakontrakta kwacho kunotoda kutoti kugarirwe pasi monitoring irege kugumira pakuti fodya yacho yakanaka isvike pakunoti kana torikavha tiri kurikavha mari ipi yesaga rimwe chete here raakuitwa times two.
Zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvefodya yese inorimwa munyika zvinoitwa pasi pecontract farming iyo inotsigirwa nemakambani ekunze kwenyika. VaZakaria vati makambani ekunze aya anodzvinyirira varimi asi vaGood vati contract farming ndiyo nzira yave kushandiswa pasi rose uye hapana chitsotsi chinoitika apa.
Fodya inongo yakapandwa necontract farming ndiyo yaakunyanyodiwa nemakastoma edu anogadzira midzanga yefodya nokuti vanoti vanoziva kuti yakarimwa sei, mishonga yakashandiswa ndeipi. Fodya iyoyo haina kunge ipiswa nehuni dzedu dzenamusasa nemunhondo asi kuti yakapiswa zvichida nemagumtree nezvimwe zvakadaro. Saka izvozvo ndo zvimwe zvavava kunyanyotarisira. Mukaona fodya yekuauction kazhinji zhinji hapana anonyatsoziva kuti yakarimwa sei.
Misika yefodya yakavhara nezuro asi fodya yakarimwa pasi pecontract farming icharamba ichitengeswa kwemavhiki anotevera. Svika pari zvino patengeswa makirogiramu mamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu 185 million kilograms anokosha mamiriyoni mazana mashanu negumi nemanomwe emadhora ekuamerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Masangano akazvimirira oga anofanirwa kutevera muforo kubuda kwawo kureva kuti pavo papera inenge yaita ndambirira hosha yemuura. Nezuro Politburo yebato riri kutonga rezano PF inonzi yakatsigira kurudziro yemutungamiri webato iri uye vane mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti masangano akazvimirira asiri kutevera gwara remashandiro awo raakanyoresa kuhurumende anofanirwa kumiswa kushanda munyika. Mwedzi wapera vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa mugwadi vakashevedzawo masangano ose anoshandira mudunhu mavo kuti aende kumahofisi kwavo nemagwaro anoratidza urongwa hwemashandiro avo. Asi masangano akazvimirira ari mudunhu reHarare akati akanga asiri kuzotevera mashoko avamuguti achiti vakanga vasina masimba ekuongorora mashandiro avo sezvo vachishanda nebazi rezvemagariro evanhu. Asi hurumende nezano PF vanoti mamwe masangano aya ari kuisa minwe yavo mune zvematongerwo enyika kuburikidza nekufurira vanhu kuti varatidzire uyewo kubhadhara mamwe masangano pamwe nemapato anopikisa hurumende nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro. Asi vamwe vanoti hurumende nezano PF vari kutora danho rekuda kutyisidzira masangano akazvimirira nekuti nyika yatarisana nesarudzo dza 2023. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia pamwe nemumwe wechidiki mubato rezano PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoti kudii nemashoko ezano PF pamwe nehurumende ekuti mamwe masangano ari kuita zvematongerwo enyika.
Izvo zvinobvisa kuti kutumwe masangano anoshanda akazvimirira oga munenge muchishanda muri pasi pemutemo. Mutemo uyu ndo unoita kuti mushande unenge wakagadzwa nebumbiro remutemo. Takapiwa futi bazi rehurumende ratinoshanda naro, social welfare ministry. Saka pane chori nemaitikiro aiita basa iri. Anoratidza kuti munhu wose unoshanda anenge achishanda ari pasi pomutemo.
Regai tinzwe kuna vagakanje.
Vaita basa mukoma. Vagona pavabvuma kuti vakarejistwa nemutemo. Kazhinji kacho mutemo wandinoziva unobata maboka akazvimirira ega unonzi PVO Act. PVO Act inotaura iyo zvinotarisira kunge zvichiitwa nemaboka akazvimirira ega kana aregista. Zvakaita sekuti chekutanga vanotarisirwa ivo kuenda nematsamba anotaura mafambisiro avakaita mari yavo kana kuti yatinoti budget nguva nenguva. Vanotarisirwazve kuenda kuhurumende kuminister of social welfare vakabata action plan yavo kana plan of action kana kuti maactivities avo avaroda kuita panguva imwe neimwe. Kusvika zuva ranhasi hakuna bandiko randinoziva rehurumende ratiraita zvinhu izvozvo. Izvozvo chete zvinoratidza kuti vane kumwe kuita kwavasingadoti kuzikanwa nehurumende. Vanopedzisira vaakupa ufuriri kumamwe mapato anopikisana nehurumende vachikurudzira mapato ayo kuti aite munyonga. Ivo vanenge vagara vakapiwa mari yekuti vaite finance mademonstrations anoitika. Ndosaka muchiona kuti hakusati kwamboitwa ratidziro ine chekuita nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ratidziro dzese dzinoitwa netumapoka utu dzinenge dziri dzekuti hurumende ngaiende, hurumende yakundikana. Izvozvo hazvisiri izvo zvavakanyoresera kuti varoda kuita. Saka hurumende haisi kuritira kubvara ese, iri kungoti taura kuti wakarejesta kuti uitei.
Tinzwe kuna vamahiya. Vamahiya, pindirai tinzwe.
Kune mapato akasiyana, maboka akasiyana siyana anoshanda muzimbabwe. Saka vamwe vanobatwa nemutemo uyu vari kutaura under PVO Act anenge ariwo maboka ari under iyoyo PVO Act. Vamwe vazhinji vari kutaura havapo paPVO Act yari kutaura iyi. Mainvestors ama matrust uye matrust anenge akarejistwa neunder the High Court handiti ka zviri pajikiriro kuti basa ravo nderei zvazvinoda kuita ndezvechii. Hapana chakavanzika. Isusu basa Christ Coalition toripo takanyora pachena kuti basa redu nderekuti tiise nenyaya dzegavhenendi nenyaya yekodzero dzevanhu. Zviripo zvakajeka, hazvinhu zvekutanga kubatanidzira zvinhu zvatinotoita. Izvi zvinotori futi mubumbiro remutemo panotaurwa makodzero dzevanhu pabill of rights. Saka zvandizira vachiti politika wavanorevei ndaakuda zvematongerwo enyika. Munhu wose kana watobvunza kuti chingwa chavo chiri kupi nemhaka yeyo vana vari kushaya chikoro nemhaka yeyo kusina mushonga kuzvipatara, ndiyo nyaya dzematongerwo enyika. Tikutaura kuti isusu tinoda kuti titaure nyaya dzinosumbusa nyika yedu. Saka hapana zvinotaura magakanje, hakuna munhu ari kurwisa hurumende.
Asi vagakanje, ibasa rezanu PF here kunge richiswera richifudza nekuteera masanganiro yavo kuti ashanda sei? Hazvisi zvinofanira zviri zvehurumende here izvi?
Kana tichienda kumaelections semapato semapolitical parties, bato rinohwina kusarudzo ndiro rinoita hurumende. Saka kana zvotaurwa kuzanu PF haisi mhosva.
Vamahiya, imiwo semubatanidzwa wemasangano akazvimirira, mune matanho here amunotora ekutarisawo mashandiro anenge achiitwa nemasangano anove nhengo dzenyu?
Chekutanga ndechekuti vagakanje ngavarege kuzvenganyaya. Zvavanoti zvematongero enyika ndezvipi? Kana tichiti isusu tikuda kuti kodzero dzedu dziremekedze, ndezvematongerwo enyika here?
Pindirai tinzwa vagakanje.
Zvandiri kuti zvematongerwo enyika ndezvamunoita namahiya. Zvekuti imimi munotaura kuti hurumende isati yapedza makore mashanu yakapindirwa muofisi moti ngaiende, zvakaita kuti muzovhara ofisi yenyu mumbotiza kunogara kusouth africa. Zviya ndozvandiri kutaura.
Vamahiya,
zvekuti hazi kutiza munyika. Kana vamunangagwa vakatiza vanhu ndianosingatizi. Handiti munhu wose unongotiza kana masoja ovinga vanhu vasina futi vovingwa nemhosva dzavasina kuita. Munhu wose unongotiza. Handiti purezidendi vari pano vakadzoka vanga vane mhosva here? Saka hatieke kutaura nyaya yekutiza, ngataure kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzemunyika.
Vagakanje, hurumende nezanu PF kana vachiziva masangano ari kutsautsira, vadii kungoshanda nemasangano iwawo moitora matano pane kungoramba muchitaura masangano yese kungoazora mafuta enguru yaasina kudya?
Polisi iripo yehurumende yereengagement and engagement mukoma zvakamira sekudai. Vanhu vanopiwa mukana, vanhu vanopiwa tambo yekuti vanyatsozvisungirira vega sezvavaakuita zvino izvi.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki vezano PF vaAlex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahiya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa ichavhiringa zvakanyanya upfumi hweZimbabwe sezvo nyika iyi ichitenga zvinhu zvakawanda kubva kuSouth Africa uye zvimwe zvinhu zvainotenga kudzimwe nyika zvichipfuura nemuSouth Africa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Muzvare Sekai Kavarika anoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa inovhiringidza mashandiro emaindustry muZimbabwe sezvo maindustry aya achishandisa zvinobva kunze kwenyika zvichipfuura nemuSouth Africa zvimwe zvichigadzirwa munyika iyi.
Mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa inoti konzera dambudziko rekufamba kwemagoods atinoimporta kubva kuSouth Africa ikoko nezvimwewo zvinobva kune dzimwe nyika asi zvichipfuura nekupoti yekuDurban zvichiuya kuZimbabwe. Ndi kuDurban kunowa ndiko kune mhirizhonga yakanyanya. Zvinokonzera kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, maindastry yedu anogona kuzoshoterwa nezvimwe zvinhu zvekushandisa mukugadzirisa zvinhu zvavanogadzira, zvingangokonzera kuti kufamba kwanga kuchiita basa ravo kumbodzokera mumashure kuri kuti zvinhu izvi hazvina kukurumidza zvagadziriswa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti mhirizhonga iri muSouth Africa inokanganisa mamiriro ezveupfumi munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica sezvo iri iyo ine upfumi hwakasimba mudunhu iri. VaMutashu vanoti pane kutengeserana kukuru pakati peZimbabwe neSouth Africa vachitiwo Zimbabwe inowana zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira chikafu zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. VaMutashu vayambira kuti vanhu havafanirwe kuita nhange mutange kutenga chikafu chakawanda.
Chatinokurudzira veruzhinji ndechekuti ngavarambe vachitenga nenhano dzavagara vachitenga nadzo, vasaite panic buying nekuti vakadero zvinogona kuzoremera vanogadzira zvinhu. Nguva ino kwatinonyanyotora zvinhu zvokugadzirisa kwacho kuine mvunga mupopoto. Shuviro yedu seZimbabwe ndeyekuti kuSouth Africa bopoto ripere kuite kugadzikana.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro munyaya dzebudiriro vaFelix Chari vanoti kunyange hazvo pasina mafigiri angavepo pari zvino anoratidza kuti mhirizhonga iri kuSouth Africa yakanganisa zvakadii mamiriro ezveupfumi muZimbabwe, zviri pachena kuti zvinhu chakanganisika zvikuru sezvo mamwe maindastry akatoparadzwa kare nemhirizhonga iri kuitika iyi.
Tina mabhizinesi mazhinji anotengesa zvinhu muno anorarama nokuodha zvinhu kuSouth Africa. Tine industry iri kurarama nokutenga maraw materials from South Africa. Tine informal traders who are relying nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachitengesa muno. Tine individual families, households vanga vachirarama nokutumirwa mari kubva kuSouth Africa. Asi nokupera kwata mabasa evanhu kuSouth Africa nenhau tsaona iyi. Vanhu ivava vachatambiri mari.
Chipangamazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zvinofanirwa kuita kuti Zimbabwe isimbaradze mashandisiro ainoita Mozambique neTanzania mukupinza munyika zvinhu zvainotenga kunze.
Zvakaramba zvichiita Westen, then it means pane pakutofanira kuitwa extreme options yayo zvebude kuenda through Mozambique. Zvinhu zvinenge zvichiri South Africa uimbati nekutarisira kuti maprotesta aya achakurumidza kuitwa bring under control.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wekambani yehurumende yeZimTrade iyo inoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vaDanai Majaha sezvo vakundikana kuzadzisa vimbiso yavo yekutipa mamiriro akaita kudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa pataenda pamhepo. Asi sangano reUnited Nations rinoona nezvekutengeserana pasi rose reComTrade rinoti gore rapera South Africa yakatengesa zvinhu zvayo kuZimbabwe zvinoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri nemakumi matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti $2.23 billion. Ukuwo Zimbabwe inonzi yakatengeserawo South Africa zvinhu zvinokosha bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kana kuti $1.73 billion. Zvinhu zvinotengwa zvakanyanya neZimbabwe kuSouth Africa zvinosanganisira mishina, nuclear reactors, mafuta, dzimotokari, chikafu, maprastiki, simbi, zvigadzirwa zvinoshandisa magetsi, sipo nemakenduru nezvimwe. Zimbabwe inotengeserawo South Africa zvinhu zvinosanganisira fodya, matombo anokosha, kotoni, matehwe emhuka nemichero. Sangano reWorld Bank rinoti South Africa ndiyo nyika iri pamusoro pakutengeserana neZimbabwe ichiteerwa neSingapore, China iri yechitatu. Izvi zvinoratidza kuti South Africa ikayetsura, Zimbabwe inoyetsurawo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesine mhlaka 15 kuNtulikazi 2021 muKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Obulele abafika phose amajumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Silokudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo seziziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sobona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutsho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbali, yena izi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke for sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi ngobulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 laba uthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu, i-3110, bahlolwe batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo, isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu, i-358, abatholakale belegcikwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la, ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona, angazi kumbe ngabe kudalwa kakhulu ngomqando, but ngendlela embona abantu begcwele ngayo, simple sigcwele ngayo iclinic sevaccine, hayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendo lokuhlaba ijekiseni enkulumane clinic uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuchiyeneyo.
Ukukhwela kwamacases e-COVID-19 siwakhangela, kodwa silokudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo seziziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukhanyakala sibaningi still sibuthene one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa yikuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cabanga ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID ikho ilokhu ikhwela kangaka. Ngabe kuthiwa abantu bayalandela, ngabe kuthiwa ama-cases ayehla, goga ma mask with sanitize, observe social distance.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansela Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele amavaccine masinyane. Bese sizwa kuvele ezakhamizini noma singasathola nge-official communication kulabo abaye babakhangelele la amaklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisukela khwela laya phezulu. Asephela ke amavaccine ngalolu suku. Kodwa kutsho ukuthi amavaccine asephelile, kodwa engakutsho ukuthi hayi amavaccine asasekhona abantu asambeni siyehlala.
Usikhwica mfundo solwayo ngwenya umqondisi wenhlelo zempilo hospital ukhuthaza uZulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle.
Ubhawa abantu ayangesi enani elifansayo lapha koBulawayo lelizweni nje. Akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu kathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu. Yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengasifake engozini. Kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask bevale amakhala bakithi abantu siyabacela. Sibengahambi besiyayenza iziminye eminye.
Abantu bathi kumele uhulumende ethulele uZulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula izigidi ezine. Sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye, i-4.5 billion, asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ubudlwangudlwango obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafe kule South Africa ngesikhathi kulabatshengisela emigwaqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumnangagwa sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF othi umnangagwa uyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha, kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona. And njengoba sazi ukuthi iDurban yona ngwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe ezi-invoti zisiya kwezinye indawo, so kuza-affecta into eziningi in terms of intransity yama-goods. And of course nxa ukuthi kungala kuthula komakhelwane akuhlaliseki ngoba kuyasokhala ukuthi very soon siyacanisiswa lama-refugees from South Africa engena eZimbabwe.
Ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kulebisiwa labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe?
Nxa kungamemetheka bengekele ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungeni kwamanye ama-provinces njengoba vele kukhona.
Singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe?
Kuyabe sokusinika i-pressure, kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele lesadiki ezeregion esofuna ukuthi beyikhangelele. But ngilethemba ukuthi bona ama-leaders e-South Africa bazakuthatha bakulungise ngesikhathi njengoba umongameli ecela ukuthi akube lokuthula, kube lokukhulumisana, kube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo.
Ye, kulabanye abachothoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula. Ungabaphendula sithini khona?
Ngabantu abahlala ngabona kulokulalapho kuliwa khona khona phezimbabwe, asikwazi sikubone lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho. Kathesi e-South Africa sikhangela, nxa ngikhangele mina ngumbono wami, i-civil war isiba khona nxa bengayela ukuyibamba. Kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama, abantu abamnyama laba bitshisa indawo zama-Indians. Ama-India azithi lapho ahlala khona kule business lapho ahlala khona. So nxa kusitsha kutsha yonke into, sebedubula abantu abamnyama
anta mnyama labo sebe kenga against ama indiensi ilama kiwa so nga ukuluma ni peace come to Zimbabwe
so singati ke umonga meni lapo kuna gani uichaye kanda sivile kuti kumele kube njalo kule South Africa
uichaye kanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi eSouth Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafo wethu in any case South Africa leZimbabwe into one nxa ukuthi umakhelwane mbo abafo bengazwisisane kuyadingakala ukuthi kube lomunye odwa hayibo ake hlale phansi kulungisa into le
umnumzana Eliphaz Mashaba ukubandla lezano PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Sipho Ngulube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa
iqiniso vele kufanele kube le-peace lapho kuzamazwe maningi amazwe adependa ku-South Africa but ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa ngubani yena izi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnankwakho ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe ngizwile obaba omunye obukhuluma la ethi kulokuthula ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uhappy abantu beZimbabwe nje ngathi kulokuthula abahappyini ekhaya I think uba umnango wakho statement is right but the person who is delivering the statement akasisuthisi
cha khonapho baba Ngulube cela ucace cha ngesinto sibili
hayi nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu siyayemukela kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela umuntu odisela ngaza asithumele inkulumo yomfundisi anti kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya ukuzwe sizwe isela vele sisavele siyikhaya ukuthi lelisela loba ikhuluma into emnandi siyathi hayi ikhulunywe isela lento singaza ke siyilandele
jula kakhulu kola
isho ukuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe eZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe ngabe kunje eZimbabwe ngabe yolento eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe angithi ngawo amasosha asebulela abantu ababulala lapho abantu sebefile inamba yakhona ngithemba izabe i-more than 100 ngoba besikunamba besiku-72 but uyabona ama-bodies eDurban atholakala but abantu abatholakala befike lapha ngabe benyathelana kustampeta kula muntu angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababulewe ngamapolisa kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiyiso
umnumzana Sipho Ngulube ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa sixoxe laye eseJohannesburg uSandra Nyaira intatheli izindaba ebilodumo owasebenza emaphephandaba ambalwa kwele Zimbabwe lasemsakazweni owe-Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangelelwe ukungcwatshwa ngomgqibelo asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentatheli izindaba ese-Mass Communication eHarare Polytechnic unkosazana Mount Joy Chikura osebenza kwele Botswana echasisa ngokuvamazi wakhe uSandra kungqoqo ayenze lo Placidus Jeremiah.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993 saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic sitrain ukuba ama-journalist and uSandra eklasini sasikuyo sasingu-60 and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka and engikukhumbulayo kakhulu uSandra ikuthi umuntu owayelembeko wayethobekile wayethanda abantu njalo ethanda i-journalism uSandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry and sisuka ePoli she joined Ziyana as a journalist from there next ngaba kwazi ukuthi sizini Mutare from there wajoina iprivate sector media and yes uSandra hey was a determined lead and loved journalism
uSandra waba njalo yintatheli izindaba yesifazana eyanelisa ukubana athole izicoco asebenzini waba ngupolitical editor emsebenzini wakhe kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi nana nawe emncane
wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babe kwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi but waye le nhliziyo eyendoda. Wayengena lapho kwakungangenwa khona. Wayekhuluma labantu ababa esasesaba ukukhuluma labo but wayethanda umsebenzi wakhe. Wahamba ku-training yokuba ngintatheli wezindaba ekwazi into ayayifuna empilweni. Ukuba abe yintatheli wezindaba was not by accident. Yikho ayekufuna empilweni yakhe.
Kazanga cine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication.
Ngikhumbula ephuma eZimbabwe esiya e-UK, United Kingdom. Lapha umuntu wayethanda ukufunda ekhona ngale e-United Kingdom. Wayenza i-degree yakhe. Journalism. Ngamanga khonapho waya e-United States of America and did masters. Kwasekusele ukuthi ayenze i-PhD. And ngalokhu engazingo uSandra ukukhuluma laye ukuphila laye. USandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku.
Umsebenzi wokwethula wezindaba silahlekelwe ngempela.
Silahlekelwe ngempela. Into engingafuna ukucina ngayo ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esingusandla. Siyabonga basiboleka umntanabo. Umntanabo wasebenzela i-Africa, wasebenzela umhlaba jikelele.
Lowo bekungunkosazana Mount Joy Chikura, omunye wabafunda loSandra Nyayira intatheli zindaba elodumo ebhubhwe ngolwesibili. Ubexoxa lo Praxitis Jeremiah weStudio 7 eseBotswana. Kulayidoku kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama, namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyayira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezijiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalicatsha eTaliban. EleMelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalicatsha kwele Cameroon afisa ukuxeqebuka elizweni leli. Kulaba bakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini bezenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ngama-AK-94 hathi ama-AK-47. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba leThe Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla labanye amazwe, uMnumzana Samuel Mumbengegwi utshele intshatheli zindaba ukuba phezu kodaba lweSouth Africa iZANU-PF ikhathazekile njalo ngodlame oluzakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwaseSouth Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. ELeSouth Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni weZansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa, uNtungameli Gomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika uMnumzana Tim Muringayi endawonye lesikhulumeli sebandla leZaphu uMnumzana Iphithule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwaseSouth Africa kumele luphele. Liqiniso lelo, siyavumelana lapho. Kodwa-ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kamnangagwa kakhulu ngembali yakhe masikhangela indaba zamalungelo aluntu sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu so kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo utshela abanye ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo yikho kusikhathazayo njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosifane le-situation esiyibona ekhaya umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumente kusiya ebantwini masikhangela eZimbabwe ikanti e-South Africa ngabantu ababhikishayo kusuke kube lama-elements awodlame le-criminality kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla esiqinileyo
Mnumzana Moringai ulubona njani lolu daba
hayi impela ngangitsho wako uMaphosa ukhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa but okunye engikubonayo mina ngibona ukuthi i-South African government ingangithiwa iphambanise izinto ezinjenge-vaccination nokuvalela abantu for too long sibone lathi lapha eAmerika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time kwaba yi-reason yabantu ukuthi babe ledlame for the Black Lives Matter le-George Floyd situation so siyabona ukuthi abantu vele naturally we do not like to be incarcerated for too long okuthiwo ngubaba uMaphosa ukuthi eZimbabwe that's what they practice but i-government yiyo encinjizela abantu
Baba Maphosa siyazi ukuthi ele South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni iwangezansi yezwekazi njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kubo Swaziland ngitsho laseZimbabwe kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu kambe singathi kulo kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini eAfrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa
eqiniseni amazwe singathi wonke aweAfrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona indlela esibuswa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bebhidliza lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosicolonize abelungu befaka le abathi democracy yikho imibuso eminingi ixega kwele Afrika ngathi yonke nje iyaxega ngoba sigijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise ngibuye nje kwele South Africa indaba le asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje into esinesikhathi isiza nje kusenzakala into esenzakalayo ikakhulu i-factional i-politics ekade senzakala ebandleni elibusayo yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli kodwa i-factionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lo ngoba eqinisweni issue leyo indaba ye-politics aso ndaba ye-economy i-politics esibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sibabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem so yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje njalo indlela ukuthi beyithole isombuluko yikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona which is political
Mnumzana Moringai lungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma edilongweni yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime and then kube lama-talks ukuthi i-South Africa has to come back to ama-talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peace siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo 94-93 bezama ukuba le peace in South Africa kwakule msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things but siyabona ukuthi leadership is very important ubaba uMandela Why vumelana labantu bakhe ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le peace in the country. So ufuna ama stakeholders siyakwazi ukuthi ubabuzuma ngathi kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathi they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubabuzuma has a lot of support.
Umnumzana Tim Muringayi ngoye MDC Alliance eMelika. Ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa. Bebexoxa noNtungameli Komo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Elimelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua. Kulandela ukuqhunga kwezehlangalo zocuku loncindezelo. Abane abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edalele parlamente abakumsebenzi wamabhanga, ibutho, lendodakazi kaDaniel Ortega kunye noRosario Murillo. Usele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngolwezi 2031, iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdato Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakolishi labenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zindaba labenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende ka-Ortega Lomurillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolu cuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende ka-Ortega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukuthengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwathiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000 kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. Umnumzana Price kubeke sobala ukuthi eleMelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula amalunga omanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula ohulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudale lomanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo enziwa ngelemelika ukulungisisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OASEU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende ka-Ortega Lomurillo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu, hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ubulele abafika phose amathumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa. Kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.